zvirikuitika ndezvekuti vashandi vemumabhengi vari kutsutsumwa zvikuru nezviri kuitwa nemanagement yekubarclays bank. Management yekubarclays bank haisi kuda kuti itaure nevashandi vayo panhau dzezvemari. Vari kuramba kuti vauye patable kuti vataure navashandi. Zvinorakidza kuti Barclays bank saemployer inharadada dzisingade kurespekta mutemo wenyika unotendera employer ataure navashandi vake pamusoro penhaurwa dzemari. Saka vashandi vese mumabhengi ndizvo vakaonekwa nezuro muna First Street vachidemonstrata in solidarity navashandi vekubarclays bank.
Saka nhasi zvinhu zvakamira sei mabhanga?
Vashandi vekubarclays bank vari kutsutsumwa zvakadaro, vari kungoshanda zvinoenderana nekutsutsumwa kwavari kuita. Saka they are on a collective job action pakutaura kwatiri kuita kuda izvi. Asi collective job action pane zvakawanda zvinotenderwa pacollective job action so long one muchizopwisa pressure kuti employer akwanise kuuya patable. Saka pane zvizhinji zviri kuitwa kuitira kuti employer akwanise kudzoka patable.
Vashandi vari kuti vari kuda mari?
Vashandi vekubva president ndokuda iwo 35% kuti iwe zero pane zvavari kutambira kwezvinezvi. Izvi zviri kuonekwa nekuti Barclays bank inokwanisa kubhadhara mari yakafanana neiyo zvichionekwa namaloans ari kupanana mamaneja nemota dzavari kutengerana dzapamusorosoro. Izvozvo zviri kuratidza kuti iwo vanokwanisa kubhadhara mari idzi.
Saka vashandi vane chivimbo chekuti vachakwanisa kuwana mari idzodzi?
Vashandi vane chivimbo zvikuru kwazvo chekuti vachakwanisa kuwana mari idzodzi nokuti kambani iyi vanozviziva kuti inokwanisa kubhadhara. Ivo ndivo vanoshanda on the ground. Saka vari kuonawo mari dziri kuitwa nekambani yavo, vari kuziva kuti zvichokwadi kambani yavo inokwanisa kubhadhara mari idzodzi.